Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 28 2017. Makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Managers and educators vakazoirirana kuti vanoda kupa hembe zvikoti 14 days kuti irisponde kuzvitemo zvavo, nekuti zvitemo zvavo hazvina kutanga nhasi.
Zimbabwe yoita musangano wakakosha weWorld Health Organization unovhurwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, apo vana mukoti munyika vanoronga kuramwa mabasa.
Tange tatowana mukana wakanaka kuti kuwanike vamwe vanokwanisa kupiwa malicense, vakwanise kutiratidza dzimwe nyaya dziri dzinyaya dzatinoona mazuva nemazuva zvichibuda muZBC.
Vesiti yu ino tiri kushushikana nekunyimwa resines rekutepfenyura kwekambani yava Strive Masiwa yekwese TV iyo yaita mukurumbira mune dzimwe nyika muAfrica. Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika yoziya mashoko emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ekushora kunetsana kuri mubato rezano PF uye huori hwemapurisa. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvobatwa mumafashamu emvura kuTexas. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuna kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vavhura zviri pamutemo musangano webazi reUnited Nations rinoona nezveutano kana kuti World Health Organization kuVictoria Falls. Musangano uyu ndewe chimakumi matanhatu nenomwe kana kuti 67th session of the World Health Organization Regional Committee for Africa Conference. Asi pabva paita mhute munyika apo vana mukoti vapa hurumende mavhiki maviri ekuti vave kuda kukanda mapadza pasi zvakare nenyaya yekusawirirana panyaya dzemihoro nehurumende yava Mugabe. Vachitaura pamusangano uyu vaMugabe vati nyika dzemuAfrica dzinofanira kuendesa mari kumabasa ezveutano, uye vatiwo Zimbabwe yakaedza kuita izvi nekuumba homwe yeAIDS levy yave kubatsira munyaya yekurapa chirwere chegomarara. Nyika dzemuAfrica dziri kukundikanawo chibvumirano chadzakaita kuAbuja kuNigeria muna 2001 chekuona kuti mari inosvika zvikamu gumi nezvishanu zvebhajeti yenyika yaenda kunyaya dzezveutano. Mukuzeya nezvenyaya yavana mukoti yekuda kuramwa mabasa, Blessing Zulu weStudio 7 abata munyore mukuru weZimbabwe Nurses Association vaInoki Dongo.
Nyaya iyi haisi nyaya nyowani kana kuti tsva kana kuti yekutanga. Inyaya gara iripo yavanoziva, ministry inoiziva, heses board vanoaemploya vanoiziva, nyaya yemanesi managers and nurse educators. Zvakazoitika musi weFriday pakaitika meeting yaisanganisira manurse managers and nurse educators.
Saka ivovo health services board vakapinda here musangano?
Health services board secretariat ichitungamirirwa na executive director Mike Aseke vakauya vakatenda meeting iyoyo, vakataurirwa zvichemo zvine manurse managers edu nemanurse educators edu across the country. Maprovinci ese ari 10 nemacentral hospitals ese atinawo ari 6 anga ari represented nemamembers. And zvichemo zvavo hazvisi zvitsva sekutaura kwandamboita nyaya yemuhoro wavari kutambira. Mari yavari kutambira manurse managers nemaeducators yadarikwa nemari inotambirwa nevavanosupervise majuniors avo. Iti mutemo uri very clear kuti hapana petingakwanisa kushanda
mukuru achitambira mare ripa shoma tidarika nemuriki vano supervisor achi supervise iki achishandiki saka ndoti chemota wanga vechi chiri kunyunitwa nacho chocho nemanes managers. It's now a crisis ma hospitals edu tataura musi weFriday iyoyo manes managers and educators vakazoirirana kuti vanoda kupa heads board 14 days kuti iresponde kuzvichemo zvavo nekuti zvichemo zvavo hazvina kutanga nhasi. Saka vaipa 14 days vari kuti ivo 14 days dzingadarika pasina chaitwa zviri nani zvazvo vamboregedza mabasa nekuti havasi kuona chavari kufira chavari kushandira chaanonzi ndi manager kana ichiwana muhoro uri pasi sezvakadaro.
Munyori mukuru weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo mukuru weHealth Services Board Dr. Love Mombengeranwa.
Zvinhu zviri kuongororwa inyaya tazakakaudzwa ikatomboenda nayo kutreasury. Treasury ikati nguva dzacho idzodzo yakati haina mari but chinhu chiya chatinotichangogara tichingova panyiko zvino takamirira kuona gwaro iroro ramuri kutaura kuti ranyora gwaro harisati rasvika. Inyaya yekuti inofanirwa kunge ichikurukurwazve kwatinoti kunegotiating council nemaworkers but inyaya yatagara tichitoziva. Problem iripo ngeyekuti masalaries agara ari low akaderera masalaries majunior akaita overtime zvinogona kuti kunoita majunior anopfuura masupervisor pamari yacho izvo tagara takazviziva.
Saka pane here chekuti vanhu ava vangakande mapadza pasi kana kuti kuenda pastrike panguva pari zvino sezvavari kutaura kana kuti muchiroda kuti mutaurirane nyaya igadziriswe?
Inyaya inotoda kutotaurirana pasi ngekuti vanhu ava payakataurwa nyaya iyi inyaya iri kunovanoongorora zvemanegoti but inyaya yatagara tichingoziva zvedu. Saka gwaro ramuri kutaura iri zvechokwadi handisati ndariona meeting yandaita nhasi nemasekretariat yedu yanga ichitotiudzwa kuti kune gwaro richauya kubhoti.
Mukuru weHealth Services Board Dr. Love Mombengeranwa vachitaura parunhare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti riri kushushikana zvikuru nekunyimwa rezinesi rekutepfenyura kwenhepfenyuro yekwese TV inove kambani iri pasi pamuzvinabhizimusi ane mukurumbira munyika vaStrive Masiwa vanove zvakare muridzi wekambani yenharembozha yeEconet. Kwese TV yoine mukurumbira munyika dzemuAfrica inonzi yakanyimwa rezinesi neBroadcasting Authority of Zimbabwe kana kuti BAZ. Mugwaro ravaburitsa nhasi munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti kurambidzwa kutepfenyura kweKwese TV chiratidzo chiri pachena chekuti hurumende haidi kuti vana veZimbabwe vavane mukana wekunzwawo pamwe nekuona zvimwe zvakasiyana nezvinenge zvichitepfenyurwa nenhepfenyuro dzehurumende dzakaita seZBC. Tavabata kuti tinzwe zvizhinji.
Sebato rinomirira ruzhinji tinobhiliva pane concept yediversity kana kuti kunzwa zvinhu zvakasiyana-siyana kana kuona maonero akasiyana-siyana. Maonero edu iyo zvino zvatinowana kuZBC iyo yega iripo muZimbabwe hatisi kufungidzira kuti maZimbabweans ari kuwana zvavanofanirwa vachiwana and tange tatowana mukana wakanaka kuti kuwanike vame vanokwanisa kupiwa malicense vakwanise kutiratidza dzimwe nyaya dzisiri dzinyaya dzatinoona mazuva nemazuva zvichibuda muZBC. Saka yange iri an opportunity for the Zimbabweans kuti vakwanise kuona zvimwe zvakatasiyana nezvavanotaurirwa ko zvavanovoneswa mazuva ese. 37 years taona uzvisunungura nyika asi tinongooneswa zvatisingafariri manyepo. Saka taifungidzira kuti kwese TV inogona kutipa mukana wakadaro asi tizatogumbuka kuti haisirizvo.
zvikonzero zviri kupiwawo neve Broadcasting Authority of Zimbabwe muri kugutsikana here nazvo?
Hatina kuvhira tapiwa zvikonzero ende ndizvo zvagara zviripo muZimbabwe muno kuti vanhu pavanorambidzwa kana kodzero ravo hapapiwi zvikonzero zvakakwana. Vanhu vanongorambirwa chete, hapana zvinooneka kana zvinobatika zvatinokwanisa kutaura nezvazvo iye zvino kuti chii chakonzera kuti laisensi yacho isapuhwe kana yange yakapiwa, chii chakonzera kuti ikanzuriwe. Maonero etu inyaya yekuti hurumende yetu yakagara isingati kuti vamaZimbabweans akwanise kunzwa zvimwe zvisingazi kwavari.
Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare neStudio 7. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoti mashoko emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ekushoropodza vanhu vari kuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakaroyiwa anogona kuita kuti vaonekwe sekunge vatora divi muhondo yemapoka ari kurwira kutora chigaro chavo. Dr. Charles Mutasa avanoshanda vakazvimirira vanoti kunyange hazvo vaMugabe vakataura mashoko aya vachiedza kuti patsvagwe nzira dzekuti mubato ravo reZANU-PF mugadzikane. Kuramba kwavari kuita kuti kune huroyi kunogona kupa chimwe chikwata simba rekuti chiti vari kudzivirira chimwe chikwata chiri kunongedzwa mukurwara kwavaMnangagwa. Vachitaura kumarinda yaHeroes Acre kwaivigwa amai Maud Muzenda pamwe chete navaGeorge Rutanhira nemusi weMugovera, vaMugabe vanonzi vakatsanangudza sekushaya pfungwa vanhu vachiri kufunga kuti munhu akarwara aroyiwa. VaMugabe vakatiwo naivowo vari kunangwa huroyi kunyange hazvo vasina vavakauraya vachiti haisiriwo tsika yemasvingo yavaiziva. Kurwara kwavaMnangagwa kunonzi kwakawedzera kusavirirana kuri pakati pemapoka Lacoste neG40 ayo anonzi ari kurwira kuzotora chigaro chavaMugabe kana vachinge vazosiya basa. VaMugabe vakashoropodzawo huori hunonzi huri kuitwa nemapurisa zvikuru vanenge vari mumigwagwa. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Mutasa pamusoro penyaya iyi.
Ndinofunga kuti ichokwadi kuti pane problem yedambudziko rezvikwata zvabukira muZANU-PF zvichinangana nekuti pawanikwe vanotora chigaro chavaMugabe. Nyaya hombe iripo inosanganisira kutanga kwakaita kutaurwa kwakaita kuChinoyi nezvakazoitika kuRari yekuGwanda. Saka panoratidza kuti pane mapoka asiri kufara nekuda kwekupoizenwa kwakaitwa vaMnangagwa, asi panongori nekunongedzerana. Mukarangarira nyaya huroyi haina kutanga nhasi, vakabva mai mujuru yakambotaurikawo zvakare kuti vanga vaenda kun'anga vachida kubvisa vaMugabe pachikaro.
Saka munoona here mashoko avaMugabe aya achikwanisa kudzimura moto wezvimapoka zvamuri kutaura?
Hadzimuri, anotongoti pane imwe nguva votora rimwe divi, pane imwe nguva vombomira vachida sevasina kwavakarerekera. Saka masoko avo anototi vamwe vafunge kuti aiwa vari kutichenesa, vamwe vachitofunga kuti aiwa vari kutotipinza paarumana nzombe.
Zvinhu zvakadai zvazvisingawanikwe muZANU-PF, chii chaakuita kuti zvinge zvichibuda pachena?
Chiri kuzvibudisa pachena ndechekuti kurwa kuri kuita mapoka maviri Lacoste neG40 kunoita kuti pese pawanika mukana rimwe boka riedze kuratidza masimba aro kuti ndoo rine simba kana kuti ndoo rine kodzero yekuita zvinhu zvakadaro.
VaMugabe vakataurawo pamusoro pehuori hunonzi huri kuitwa nemapurisa zvikuru mumigwagwa. Tingaona here paine shanduko inouyiswa nekutaurwa kwazvaitwa nemutungamiri wenyika?
Apo vakangotaura zvinhu zvagara zvinozikanwa kuti zviri kuitika. Asi izvozvo kutaura ikoko hakusiko kunoshandura mamiriro ezvinhu. Chaida kusimbiswa nekurongwa zvakanaka isangano reZimbabwe Anti-Corruption Commission kuti ringe rine masimba akakwana.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira Dr. Charles Mutasa vari parunare muHarare neStudio 7. Thank you. Mutungamiri wenyika ya America va Donald Trump vanotarisirwa kuenda ku Texas mangwana kunozvionera matambudziko akakonzerwa nemhepo nemvura iyo yave kuzivikanwa nezita rekuti Hurricane Harvey. Vanhu vatanhatu vanofungidzirwa kuti vafa kusvika pari zvino. Izvi zvakaitika kunzvimbo yeTexas, maguta akaita seHouston nemamwe. Zvivakwa zvizhinji kusanganisira dzimba, zvikoro, migwagwa nezvimwe zvakaparadzwa nemafasha mune dutu mupengo iri. Vakuru veguta iri vanoti vanhu vanoita zviuru zvishanu nemazana mashanu vakatsvagirwa pekugara mushure mekutiza dzimba dzavaigara. Asi vanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe zviri munzvimbo iyi vakasangana nematambudziko makukutu. Tanonoka Wande weStudio 7 aita hurukuro naDr. Praise Kangondo, mugari weTexas anobva kuZimbabwe.
Nasi kunofanwa kunge kuchinaya but kwanga kuchinaya since Friday manheru ndoo kwakatanga kushika mhepo nemvura because Austin you know iri about 2 hours kubva kuHouston saka pamvura payakazosvika kuno kwanga kuchinaya kwanga kune mhepo Friday manheru Saturday Sunday yatomira unhasi makuseni but kunofanirwa kunaya futi
asi imi hamuna kunyatsosungurudzwa nenyaya dzachete
hatina kusungurudzwa zvedu but zvikoro zvakavharwa taifa ngotanga basa nhasi nekuti ndinodzidzisa pa university yeku Texas State University saka vakatovhara campus yese nekuti kwatinogara kunoita ma floods akawanda steric nenyaya yemvura
ichiri kunaya here uye zvekuchine mhepo yakawanda
kuchiri kunaya mhepo yadzikirira zvayo nekuti hurricane yachona yadzokera kwayakabva mvura ichiri kunaya
ko dzimba hadzina kunyatsokuwadzwa maningi
kuAustin kwatiri kugara kunoku Iowa dzimba hadzina kukwadzwa hako zvanga zvichinyanya kunetsa marodhi anga achifladha saka pane dzimwe nguva vanhu vanga vachitofunda mapurisa kuti vaya vabatsire kubuda mumvura nekuti motikari dzavo dzanga dzaitwa stuck mumvura imomo
ko pane vamwe kumusha kuZimbabwe vamunozivavo here kavonana netsaona iyi
muAustin varimo zvavo mazimbabwean but vese zvavotine gurupu redu vese vakataura kuti varipo zvavo and vese vanga vari mudzimba dzavo saka havana kubuda havo
avanga vari Dr. Praise Kangondo mugari wekuTexas muno muAmerica vari parunare natanonoka Wande weStudio 7 tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Italy iri kupomerwa mhosva yekubhadhara magandanga anodyidzana nevanoyambutsa vanhu mugungwa senzira yekumisa kutamiswa kwevanhu vachiyambutswa gungwa reMediterranean kwemwedzi wose. Bato rinopikisa rePeople's Democratic Party rashora zvikuru hurumende nekupedza nguva yakawanda ichigadzira nekukwenenzvera mitemo yarinoti inodzvinyirira vanhu. Bato iri rapa semuenzaniso mutemo yekusora uri kugadzirwa negurukota rezvehumizha mukufambiswa kwemashoko vasupamandi wanzira uyo unonzi weCyber Crime and Cyber Security Bill. Mutemo uyu unopa kuti hurumende isunge vanhu vanenge vachinyora pfungwa dzavo paFacebook nepane mamwe madande mutande. Zvinoita kuti vanhu ava vazokandwa mujeri kwemakore gumi. Mutauriri webato rePDP vaJacob Mafume vati izvi zviri kuitwa kunyangwe hurumende iri kuramba kudzika mitemo yakanangana nekupodza maronda nekuregererana nezvimwe zvakadaro. Blessing Zulu Studio 7 abata vamafume kuti tinzwe nezvekupokana kwebato ravo.
Zvatisiri kufara nazvo nebumbiro remutemo inyaya yema alignment ari kunonoka. Mutemo haisati yachinjwa kuti ienderane nezviri kudiwa muconstitution. Mutemo yakawanda, pane mutemo yema elections, mutemo inoenderana nediaspora, mutemo inoenderana nezvinhu zvizhinji zhinji zvinenge zvichifanikwa kubetsera vazhinji veZimbabwe. Hausati wapinza kuti ufanane zvakaita sana devolution nezvakangowanda wanda.
Asika hurumende iri kuti iyo haina mari yekugadzirisa mitemo iyi.
Hurumende inoshaya mari yekugadzirisa mutemo kana zviri zvekusunungura vanhu kana zviri zvekubetsera vanhu. Iko zvino mutemo wavakaisa nekumanya manya nechimbi chimbi wekudzvanganirira vanhu pakanga vachida kuti vachinje chief justice apa. Mutemo iwoyo wakamanya sewakagarira munanzwa uchiinda kunosainiwa navamugabe. Asi kana mutemo ukangoda kuita chinhu chokusunungura vanhu, mutemo ukangoda kuita chinhu chokuti ukwanise kubvisa mapurisa paroda adai kunetsa, vanobva vatanga kushedzera kuti hatina mari, hatina chakati, hatina chakati. Asi mutemo yehudzvinyiriri inogarira munanzva ichimanya zvisingaiti.
Asi kavamwe vanopikisa vari kuti nyaya yekuti vanopikisa havasi kunyanyotaura nezvazvo ndo iri kupa kuti hurumende igare hayo yakatandavara kudai.
Kungotiwo nhamo dzemuZimbabwe dzawanda kudarika vana veIsraeri vari pautapwa hweIjipita. Zuva nezuva tinogara tichingochoropodza hurumende yeZANU PF yakuita kudya kwekugumusira, kudya kwekubhabhaisa. Mari dzaakubiwa kuno nekokoko, wega wega akabata akasungirirwa paakasungirirwa, ari mushishi rekuba, ari mushishi rekudzvinyirira. Saka zvinoti wandei zvatakatarisana nazvo isu veopposition. Asi nyaya yeconstitution iyi inyaya inotishungurudza zvikuru.
Mutauriri wePDP vaJacob Mafume vanga vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vatori venhau vemunyika vari kukurudzirwa kuti vave noruzivo rwakakwana pamusoro pemararamiro evakaremara kuitira kuti vakwanise kunyora nyaya dzine udzamu dzinobatsira kusandura maonerwo anoitwa vakaremara. Ngatinzwei zvizere kubva kuna Safari Njema.
Munyori mukuru wesangano revakaremara Federation of Organizations of Disabled Persons, FODPIS, Muzvari Elisa Ravengai vanoti zvakakosha kuti vatori venhau vanyore nyaya dzinoita kuti vakaremara vasarambe vachisarurwa nekutarisirwa pasi.
Ngavagare nevanhu vakaremara kana dai zvaikwanisika vachibvunza nekuona mararamiro avo. Vafambe vaenda munzvimbo dzinobatsira vanhu vakaremara, tingati madisability service organizations, vachinoona kuti vanhu vakaremara vanorarama sei, vangava vana vadiki, vangava vanhukadzi, vangava varume, kuti vagogona kutaura zvinhu zvavanoziva, yatingati first hand information, nekuti zvimwe zvinhu tinoona zvinhu zvokungoti vanonge vachinzwa nekufungidzira. Saka ukabvunza nekuona hauzonyanyi kutaura zvinhu zvatingati zvekunzwa.
Muzvari Ravengai vanoti vatori venhau vane basa guru rekudzidzisa veruzhinji pamusoro pematambudziko anosangana nemadzimai akaremara.
Vanga vatete zvigaro zvavo zvavanofanira kunge vachiasuma mufamily. Dzimwe nguva chero panororwa mwana panogona kutorwa tete vasina kuremara iwo weswa kurutivi nekuti vanenge vachinyara newe.
Mashoko aya anotsigirwa navasadhati sanewe vanoshanda vakazvimiririra vachigadzira mafirimu anozoonekwa neveruzhinji.
Hazvibatsiri kuti munongosangana nevanhu kuno kukuma workshops vane madisabilities. Munoona kuti vaya vanouya kuma workshops, they are privileged, vari disabled. But ivo vacho vane matambudziko chaiwo chaiwo hamusi kusangana nawo. Saka kuti munyasi kubata nyaya yacho kuti vari kuita matambudziko ei, sometimes hamubi, hamuzvinzwisisi.
VaAbraham Mateta avo vasingaone inhengo yesangano reLawyers with Disabilities Association Zimbabwe Trust vanoti vatori venhau vanofanira kubatsira kutsiura vari mune zvematongerwo enyika apo vanodzikisira pasi vakaremara. Vatinashe Muchuri mutori venhau vari zvekare Nyanduri vanoti vatori venhau vakaremara nevasina vanofanira kushanda pamwe chete kugadzira dura mazwi remazwi akakodzera kushandisa kana tichitaura nezveurema.
Unonzwa munhu achitaura kuti iye umwe munhu haoni, asi unomuona munhu iyeye anonzi haoni achifamba ega mumugwagwa achitodimbura migwagwa achiinda kwaanoda kuenda achigona kutozvibikira chikafu chake achizviitira zvinhu zvose zvaanogona kuita kana nyange kudzidza, asi achinzi haoni. Dambudziko riripo randakaona nderekutiro vanhu vanotarisa kuti munhu wese anonzi anoona anofanira kuona nemeso. Saka izvozvo zvinofanira kuzivikanwa kuti patinoti isusu kune vasingaoni tinenge tichinyepa, nokuti munhu wese anoona asi maonero ndo akasiyana. Kwozouyazve kune vamwe vanonzi vasingafambi, nokuti anenge achishandisa wheelchair. Asi ukamutarisa ari kutobva pane imwe nzvimbo achienda pane imwe nzvimbo. Zvinorandidza kuti ari kufamba ari ega pasina umwe munhu ari kumubatsira.
Vamuchuri havana kuremara uye vave nemakore mashanu vachishanda pachena nevana vakaremara vePaint Giles muHarare panguva dzavanenge vachigadzirira zvinhu zvakasiyana siyana zvemaoko zvavanoshambadza. Vamuchuri vanoti kushanda nevakaremara kwavasandura maonero avanoita vakaremara.
Ini kana ndichitarisa munhu akaremara handioni urema huri paari. Chandinoona inini munhu.
Sachigaro vesangano revatori venhau vakaremara reProfessional Media Abilities Network vaPatrick Musira vanoti vari kuedza nepose pavanogona kudzidzisa veruzhinji pamusoro pekukosha kwekodzero dzevakaremara.
Kana une urema wakaremara usingaoni usinganzi usingagoni kufamba ushanza wuche kana zvimwe zvakadaro vanhu vanofunga kuti uri murombo hapana chaunoziva hapana chaunogona kunyange hazvo iwe wakadzidzira basa racho ukarigona zvizvo chaizvo chaizvo zvemandoro kwati.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Union of Journalists vaFoster Dongozi vanoti zvakakosha kuti vatori venhau vakaremara vashande pamwe chete nenhengo dzeparamende kuti pave nemutemo unosungirira venhepfenyuro nevemapepanhau kuti vave nezvirongwa zviri pamusoro pevakaremara uye zvichipa munongedzo pamusoro pemazwi anofanira kushandiswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Nao dzemitambo. Zvikwata zvese zviri kurwira mukombe Castle Lager Premier Soccer League zvakakunda mumitambo yazvo zvichisiya pasina shanduko muutungamiri wemakwikwi aya. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa mamiriro akaita zvinhu.
Dynamos ndiyo yamira pachinhano chakasimba pazvikwata zviri kurwira mukombe weLeague uyu mushure mekukunda mumutambo wavo wechishanu wakateverana nekurova yadza 2-0 nezvibodzwa zvakakandwa naOcean Mushure pamwe naChristian Epupa muRufaro Stadium neZuro. Madimbare asiwa nemapoints matatu chete nechikwata chiri kutungamira makwikwi aya cheChicken Inn uyezve nemapoints maviri nechikwata chiri pachinhano chechipiri cheGezi Platinum Stars. Asi maGlamour Boys ane mitambo miviri iyo vasati vatamba zvekuti vakakunda mumitambo iyi vanoenda pamusoro pegungano iri nemapoints matatu. Vanotevera Dynamos vari kufara zvikuru nematambiro ari kuita chikwata chavo icho chakazvamburawo Mine 6-0 chichitevera nekurova yadza 2-0 kechipiri mwaka uno kuti chikwire muutungamiri hwemakundano aya kusvika pachave pari zvino. Mumwe wavo ndimuzvare Felicitas Musapenda.
Ende tinofara kuti zvoni tapinda pamamonye ipapo mutop 3 zvakadaro Champions League tikutora hawite.
Asi Chicken Inn ndiyo ichiri pamusoro-soro nemapoints makumi mana nemasere mushure mekurova Hwange 1-0 muBarber Field Stadium. Asi murairidzi weNgezi Platinum Stars Todera Indiraya abuda pachena kuti chinangwa chavo ndechekutora mukombe weLeague uyu vachisimbisa izvi nekurova kwavakaita Highlanders 3-0 muBaobab Stadium nemugovera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8pm nhasi apo tiri kutarisa nyaya yeuori hunonzi nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe uri kuitwa nemapurisa uye nyaya yekuti mabhazi asabvumidzwe kufamba usiku. Sezvo nguva yedu yapera regaiti mutarisa misoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe yoita musangano wakakosha weWorld Health Organization uyo wavhurwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe panguva imwe chetewo vakoti vari kuronga kukanda mapadza pasi. Tava tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyamwina Chris Gande na Ntungamili Nkomo.